Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 6 2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika. Magweta enhengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda. Anoti pane mukana wekuti nhengo idzi dzichaendesa mamwe makurukota kumatare kuti dziripwe. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nhengo dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatendai BT veMDC Alliance dzodzoswa here sezvakataurwa nedare repamusoro. Asi veMDC Alliance vari kushora danho ravamudenda iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yechibuku Super Cup yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika. Zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu kana kuti 1605. Vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nepfumbamwe zvine zana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 39,168. Vanhu vasere vakapora kubva kuchirwere chine zuro wakare, zvasiyawo vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 36,698. Vanhu vachiri kurwara nyika yose mazana masere nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 865. Hurumende inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabayiwa nhomba yeCovid-19 uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba iyi kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya. Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti vanhu havafaniri kurivara nekuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo zvakare.
Kutoputika putika kwechirwere icho chinunzvimbo dzakasiyana siyana ndizvo zvinoratidza kuti utachiona hweCovid-19 tichinahwo kwenguva. Hatisati tasvika paya pokuti titi haa nokuda kwekuti dzimwe nhambu mafigiri edu kana manhamba evanhu vari kunzi vabatwa neutachiona hweCovid-19 pazuva kana kuti vazosvika pakurasikirwa noupenyu pazuva, mafigiri aya ari kudzika chose. Kana kuti ari pasi pasi mazuva ano vanhu vovarayirwa vachiti ndofunga utachiona uhwo hwaakupera mukubata kwahuri kuita vanhu. Aiwa kwete.
Sei muchidaro?
Nokuda kwokuti tinotoona kuti dzimwe nhambo ndizvo zvinoitika iyoyo zvokuti tinowana panoputika tichiwana vanhu vakawanda vabatwa nahwo panzvimbo imwe chete. Zvinongoratidza kuti sevanhu tinofanira kuramba titakangwarira chose kuti utachiona huchipo. Utachiona hunokwanisa kupararira nesu kana mukufamba-famba kwatinenge tichiita kana tisina nyangwe kutazviya zvakafanira kuti tizvidzivirire.
Ndezvipi izvi?
Iyo hurudziro iripo ndeyekuti ngatingorega kufamba kusina tsarukano tichienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana, zvikuru tisina kupfeka mamaski sezvino tarisirwa tisina kuti tinogeza maoko edu nesipo tichifanira kuti tisanitize zvakare uye kuti tisangoungana zvisina tarisiro uye zvisina faniro zvikuru chidarikidza manhamba aya akatarwa
kungoungana kunokonzera matambudziko akaita sei
munhu umwe chete anokwanisa kungova anobatwa neutachiona akasvika pana vamwe akakonzera kupararira kweutachiona ihwohwo huchibata vamwe vanhu vakasiyana muchatoona kuti kunzvimbo kunonzi kwaputika chirwere ichi kana utachionawo ndepaya pokuti vanhu vanokwanisa kunge vachiungana kuda nokuda kwezvedzidzo kuda nokuda kwokuti kwasvika vamwe vanhu vabva kune dzimwe nzvimbo pakavaneka nekuungana kwanga nyangwe kunodarika kwakatarwa kana kuti vanhu vasina kunyatsa kuzvidzivirira zvakakwana saka zvakakosha kuti vanhu vasavarayirwa zvakakosha kuti vanhu varambe vachipfeka mamaski vachisanitiza vachiita physical social distancing vachigeza maoko avo nesipo uye kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 iyoyo sezvinokurudzirwa zvose izvozvo zvakakosha
nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Enoch Maida vaimbova mukuru wechipatara chechitungwiza vachitaura vari parunare muHarare kunyange hazvo muna kubvumbi dare repamusoro reHigh Court rakati kudzingwa mudare reparamende kwemutedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti avo vanomirira Harare East nevamwe vavo vashanu kwaisava pamutemo vatanhatu ava havasati vadzokera kunomiririra vakavasarudza sezvo kunetsana kuri kuenderera mberi pakati pavo nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vamudenda vaudza Studio 7 kuti titaure nemunyori mukuru wematare kana kuti Registrar of the High Court vaDonald Ndirowei avo tisina kukwanisa kubata vakadzingwa mudare reparamende pamwe navabiti muna kurume vanoti vaWilliams Madzimure Kambuzuma vaSettlement Chikwinya Mbizo vaUkakapulu Nkulumane vaSichelesile Mushangu wekupumula uye vareGaitsunga wekumutasa South vamudenda vakavadzinga vachiti vainge vanyorerwa tsamba navaBenjamin Rukanda vaizviti ndivo munyori mukuru webato rePDP asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vaRukanda vainge vasina simba rekuvadzinga sezvo vainge vasiri nhengo yebato ravabiti nhengo dzedare reparamende dzeMDC Alliance dzinosvika makumi mana nevasere makanzura makumi masere vakadzingwa neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vachinzi vainge vabuda mubato izvi zvasiya vakawanda vasina vanovamiririra sezvo painewo dzimwe nhengo dzakashaya asi sarudzo dzakamiswa gore rapera nehurumende ichiti ikurwisa chirwere cheCOVID-19 kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dziri kuita sarudzo mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavabiti nevamwe vavo panyaya iyi uye vari gweta zvakare vaJacob Mafume
chinoshamisa ndechekuti vamudenda vanovairo gweta rakapikira kunge richitevedzera mutemo weZimbabwe asi ivo vari kupuhwa macourt order vachiignowa vari kupuhwa macourt order vasingamatevedzeri tichange tichiona kuti totora matando
nechikonzero chei
vanhu vakadai vanenge vari in contempt of court vanhu vakadai vanhu vanofanirwa kunge vari siri fit and proper kuti vave malegal practitioner mutemo uri kutaura kuti order yekuhigh court iri kutaura kuti tererai vachikwinya ivo voti endai munotaura naregistrar mungataura naregistrar haizi contempt of court here kana obstruction of justice unotaura naregistrar kuti kudi panyaya iri pachena kudaro
pane zuva here ramatara rekuti muchapikisa zviri kuitwa navamudenda izvi kana kuti kuenda kumatare
matanho ari kutorwa ekuti vaindise mukuru weparamende kukoti nenyaya dzecontempt nenyaya dzekusada kutevedzera mutemo kana zvinhu zvichidzvanyirira opposition vanozviita usiku kana zvinhu zvichibetsera opposition havana kana chavanoita ungaita mutemo wokuita saraude
munorevei apa
kuti paunenge uchiwirirana nawo ndopaunenge umuteedzera. Pausingawirirani nawo haumuteedzeri. Vanhu vanonyadzisa, vanhu vasingafaniri kunge vari muzvinzvimbo zvavari izvi. Nekuda kwekusava nehunhu hunotarisirwa pane vanhu vane zvinzvimbo izvozvo. Zvisinei, achadhonzwa kumatare. Kuti auya achipindura kuti sei asiri kuda kuteedzera mutemo.
Nengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa avo vakamirirawo nhengo dzeMDC dzakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vaLast Mainge Hama navatungamirai Madzokere vanoti vachataura nevatori venhau mangwana kuti votora matano api kuhurumende nekuvakanda mujeri zvisiri pamutemo vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza paGlenview 3 Shopping Center muna 2011. VaMainge Hama navaMadzokere namuzvare Yvonne Musarurwa vakazobatwa nemhosva yekuponda nemutongi wedare repamusoro vachinembiri Bhunu muna 2016 ndokuendeswa kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Asi mutongi wedare repamusoro-soro amairita Makarau vakazoti nemusi wechina vaviri ava havana mhosva zvakapa kuti vabva vaburitswa muhusungwa. Muzvare Musarurwa vainge vaburitswa muhusungwa muna 2018 mushure mekupiwa ruregerero nemutungamiri wenyika pakaburitswawo vamwe vasungwa. Asi mumwe ainge anziwo ainge aine mhosva muzvare Rebecca Mafukeni vakashaya vari mutirongo vakamirira kutongwa. Vana ava vaive pachikwata chevechidiki veMDC makumi maviri nevapfumbamwe vakasungwa muna 2011 vachipomerwa mhosva yekutema nematombo Inspector Mutedza vachibva vashaya. Vazhinji vainge vasungwa ava vakabva vasunungurwa kunze kwevana ava chete. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vari kugarawo vachiendeswa kumatare nemhosva dzekutyorwa kunenge kwaitwa mutemo nemapurisa. Mwedzi wapera vakazembe vakapotsa vakandwa mujeri mushure mekunonoka kubhadhara mari inodarika zviuru zana negumi nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe nemazana mashanu kana kuti RTGS 199,500 kuna vaSimon Mandoza mumwe mudzidzi wekugweru ainge arohwa nemapurisa muHarare akangozvimirira hake muguta. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vakazembe negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vakumbirai Mafunda mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights yakashanda namai Mutetwa navaCharles Kwaramba panyaya yenhengo dzeMDC idzi.
Mangwana musi wemuvhuro pamaofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights pandova pamagwedawo sisi Beatrice Mutetwa namukoma Charles Kwaramba vanenge vachizotaura nevatapi wenhau waMainge Hama anenge varipo mukoma Madzokera vanenge varipo ndopatichanzwa mangwana nemagwedawo kuti matwanho api avari kutora vachinge varayirwa nemaclients avo vanova vaviri ava. Saka tichaziva mangwana kuti gwara riri kutorwa kana kuti nyaya ichiri kufambiswa sei. Zvinhu zvatinotarisira kuti zvichange zvichibuda pamedia briefing kana pachataurwa navo nevatapiwa navo mangwana.
Takawanda here nyaya dzevanhu vari kuenda kumatare vachida kuripwa mushure mekunge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa kana mamwe makurukota ehurumende?
Tine nyaya dzaiitwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights dzakati wandei zvikuru. Munoziva nyaya yasisi Justina Mukoko pavakasungwa pavakaabdaktwa 2008 paya. Vakazoona kupera kwakaita nyaya vakatomirirwa naivo mai Mutetwa ava kutosuwa nenyaya yekuti vaite kodzero dzavo dzanga dzachorwa. Vakasuwa vakatopiwa compensation yavo makore apfuura apa. Hadzisidzo dzega, mukatoona nyaya dzabodi chairperson wedu vanava Modikai Mahlangu wakambosungwa 2009 wachimirira Michael Hitchman wakazoonekwa kunze nyaya yavo yekakawina nyaya yavo wakasuwa zvakare. Wakatosuwa waimbova prosecutor wedu general vanava Vatomana nemapurisa vakatobhadharwa mari dzavo. Materedu akatobvinzwa nyaya idzodzi nyaya idzodzi havasowega gogo chinyerere wamunoziva wekumbo rokurohwa pamademonstration yaitwa makore apfuura vakasuwa vakatonziwa kombanzi kuti
Ko pane vakasungwawo na madzokere na vamainge ama pane vakatoenda here kumatare vachida kuripo.
Sisi sinti ya manjoro ano akasungwa pamwepo na mukoma madzokera ona na mainge ama na 2011 kamuchaziwa akatosuwa nenyaya yekeke pakazonekwa asina mhosva akatosuwa wakamirwa nana sisi Fiona Ailey focus Pablo Freeman Rice Mac Pukawod Jakatoya, tine wangwe ma recent cases masondo afura pa mapurisa tukutona shitoti nyorela tamba kumagwete ya dukute tango mirila ya wenonzi mchurungu treasury concurrence kana kuti kupiwa mvumo ne minister of finance kuti bada yukutu wa bada resaka zinu zirukwe tika hizo zizu ndozo zirukwe tuwa newa kumana na wasikana wezi babulo ya swimara hizi tuku zuhita hizi tine donzore kuti kodzeredzo wanhu dzisati ndisachorwe wanochora kodzeredzo wanhu tirikuzvichira kuti vadzidze chidzidzo kuti hazvina kunaka.
Vakumbirai mafunda mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vari parunare muHarare. Profita TB Joshua wekuNigeria uya nemukurumbira pasi rose anonzi akashaya nezuro ave nemakore makumi mashanu nemanomwe. Mashoko ekereke yavo ari padande mutande reFacebook anoti Prophet TB Joshua vakashaya vachiita basa ramwari mushure mekutungamira munamato asi hapana kutaurwa kuti vakafanei. Prophet TB Joshua vakaberekwa musi wa 12/10 1963 uye vaitungamira kereke inonzi Synagogue Church of Four Nation yaive nemukurumbira pasi rose. Nepenyuro dzakaita CVOA Hausa inotepenyura kuNigeria, SABC News, BBC neCNN dzabulitsawo mashoko erufu urwo. Vanhu vakawanda vaipota vachienda kuNigeria kuti vanonamatirwa na Prophet TB Joshua zvakapawo kuti muna 2014 vanhu zana negumi nevashanu kusanganisira zvarwa zvekuSouth Africa vashaye mushure mekuondomoka kweimwe imba yekereke yaigarwa nevashanyi. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica Mike Kamala Harris vari kutarisirwa kusimuka nhasi kunoshanyira Guatemala neMexico, nyika mbiri dzakatarisana nedambudziko guru reCOVID-19. Nyika idzi dzinewo vanhu vakawanda vari kuedza kupinda muAmerica vachinotsvaga upoteri nekuda kwekusagadzikana. America iri kuda kuedza kugadzirisa dambudziko revapoteri kubva kunyika idzi uye kubatsirawo nenhomba yeCOVID-19. America nenyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kushora zvikuru hurumende yeNigeria nekumbovhara dande mutande reTwitter mushure mekunge kambani iyi yabvisa mashoko ainge anyorwa nemutungamiri wenyika iyi vaMuhammad Buhari avo vainge vayambira nezvehondo yakaitika munyika iyi pakafa vanhu vakawanda mukutaura kwavo nezvekusagadzikana kuri kuchamhembe kwakadziva kumabuda zuva kwenyika yavo. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega-rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navasamo wadzai vesangano reVSET. Tiri kutarisa nyaya yekuti vanoita mabasa emaoko vari kurarama sei munyika panguva iyo nyika yoendera mberi ichirwisana nedenda reCOVID-19. Wadzai ndino mkamishwa ya mchirongwa. Nyaya iri mkango mainzwa. Vanoita mabasa ya maoko varu kurarama sei munyika. Tinonzwa vazhinji vachiti varu kutadza kuremekedza mitemo inodzivirira kutekeshera kweCOVID-19. Nekuti mari yekutenga zvikwanisiro zvinodikana havana. Tikatarisa kukwekwe uko vazhinji vakaendera mberi vachishanda pasi pechirongwa chelockdown. Vasingaremekedze mitemo yelockdown. Sisangano munozvionawo sei izvi.
aiwa isusu seboka resistance chokutanga chatanga taura mukoma ndechekuti zvirongwa zvinoitwa nehurumende kuburikidza nebazi rezveutano zvekudzivirira kupararira kwechirwere checovid tinozvitsigira nokuti covid takaiona kuparadza kwayakaita upenyu kuparadza kwayakaita even kuchinja mararamiro atinoita sevanhu yakachinja and chirwere chokuti tose tofanira kunge tichishandira pamwe chete tichionesana kuti togadzirisa sei kuchidzivirira sei asi isusu seboka tinenge tichisingabvumirani neurongwa hwekuti malockdown anongoiswa vanhu vasina kuparurirwa nyaya iyi handiti maitikiro akaita nyaya yokukwekwe asina kufara nawo seboka kana usina kuparurirwa kuti chirega kuenda kubasa nenhau yakadai 1 2 3 zvinoita senge urungokanganiswa raramo yako hona muno mai vangu vazhinji vevanhu vari kurarama izvozvi muzimbabwe vari kurarama kuburikidza nokupinda mustreet nokutengesa zviviri zvitatu zvino ukangogurwa kunzi chitoregera kuenda unoshanda pasina reason ine udzamu somukaka yokuziva kuti ndoregerei kundoshanda unoita senge wangobviswa pabasa pako nemunhu anoda kungokanganisa raramo yako ibasa remalocal authority kumeka shuwa kuti mamembers edu kana kuti malocal authorities handitika anopa ruzivo kuvanhu kuti zvatakuita lockdown tiri kuitira 1 2 3 4 5
zvikanzi chirwere checovid-19 choparira zvekare nyika yose kwakudikana imwe national lockdown nemaondo renyu hurumende inofanirwa kuibata sei nyaya yakadai
aiwa isusu tinoti seboka yadeuka yadeuka tinozvidziva kuti maitikirwo akaitwa nyaya iyi nehurumende hatiwirira nawo sedisechi but kana pane chokwadi chokuti chirwere chiri kupararira tinokurudzira mamembers edu kuti atevedzere zvinenge zvaparurwa nelocal authority yekoko even kuburikidza neminister of health
ko hurumende ingaita sei kuitira kuti vanoita mabasa emaoko vanzwisise kuti mitemo iyi yakanangana nekuvabetsera kwete kuvadzvinyirira
ngaiuye itsanangurire vanhu pamwe pacho tinopedzera tauda kungoblema macitizens kuti havasi kuteerera zvinotaurwa nemalocal authorities kana nehurumende but vanhu vasina information nhandei kuvanhu ngativape information vanzwisise kuti kana takuti takuvhara guta tikuvharira guta nyaya dzakadai kana pasina kutsanangura ikoko munoona kuti kazhinji kacho vanhu vanoita senge vasingateereri but vanhu vanenge vachita kutoteerera because hapana munhu asingazivi kuti covid yakauya ichiparadza upenyu ikachinja mararamiro atinoita
aiwa vawadzai takunzwai zvakanaka tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa kandai mashoko enyu ekupedzisira
thank you so much my brother and I really appreciate for the opportunity we need this spaces
aiwa muri yezimbabwe regai titore mukana uyu kutenda vasamo wadzai vesangano revisit nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yadyanana musakanganwa kuti tiri kusangana zvekare nemusechipiri pachirongwa chelive talk the connection 8-9 p.m. muri yezimbabwe pano panhepfenyuro yestudio 7 pamwe nepafacebook page redu revoa shona anokoneka ine mufaro ndinonyu maikove muri yezimbabwe tosangana nemusechipiri babai
tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba
manheru akanaka vateereri ini ndini Tanonoka Wande nyaya yekurota nekududzirwa kwehope dzatinorota iri kuramba ichinetsa pachirongwa chedu ichi nhasi tafunga kunzwa kubva kwamuri kekupedzisira pamusoro penyaya iyi ngatinzwei zviri kutaurwa nevamwe vateereri
vawande pane baba vaibvunza pamusoro pekurota hope vaivai baba vaivaika havasi munhu vaida kubatsirwa vai vaye vaitobvunza mubvunzo vaine mhinduro yavaida kuti vapindurwe vafundisi havabatsire munhu ane mubvunzo nemhinduro yake yaaroda kuto pai pai vaitoratidza kuti ada kutopikisa zvinototaurwa zvacho nevafundisi wati uroda kudzidza une mhinduro saka chauroda kudzidza chii
wande mukoma wande handisi kugutsikana josepha haana kurota paiva muEgypt ari mujere asi ari mujere aidudzira zviroto zvemumwe akarota saka vari kuti kudii nekududzira mubvunzwa bvunzwa nemutereri uyo akanda audio yake ausi kutaura nekurota kwaJoseph uye uyo anonzi the dreamer mwana waJacob aiwa uri kutaura nekududzira zviroto kwaanodudzira kuti kudhara vaidudzira yes nyangwe Daniel akadudzira wani nyaya iripo ndeyekududzira ko varipo zvino vanodudzira zvinobva kupi vanozviwana ipi vanenge vapiwa nani maanswers Daniel isi Daniel achidudzira akapiwa maanswers namwari the same zvokutaura nemuterera ari kutaura nezvekuti Joseph akadudzirawo ari mujere
Studio 7 uko ndinoda kukwazisa imose muzita ramambo Jesu ndichiti makadii mose hama dzinodiwa ndoda kupindura pamusoro pemutereri uyo unoda kuziva pamusoro pehope hope dziriko dzinorotewa dzinobva kuna Mwari munhu wakarota hope haasi farao haasi Josefa munhu wakarota hope ndi farao farao arota hope asi dzakadudzigwa naJosefa dzichibva kuna Mwari ende zvaiva zviri dudziro yehope zvikaitika shamwari dzake mbiri dzemutirongo musvini wewaini nemubiki wechingwa vakarota zvehope vakadudzigwa naJosefa asi zvose zvavava varota zvakaitika saizvozvo todzokera zvepanhu havo yekuti pabhaibheri shoko ramwari takapiwa zvakasiyana-siyana pamwe yamutsvene kuti vamwe vakapiwa zvipo zvekuprofita vamwe zvipo zvekududzira hope vamwe zvipo zvekugona kududzira mweya chaivo todzokera zvemubhaibheri imomo rinodoti vatana venyu vacharota hope dzine zvadzinoreva asi zvehadzisi zvedzimwe zvehope dzose dzose dzinorota zvinhu zvinoitika dzimwe hadzina maturo asi zvehope zhinji dzimwe dzinorotewa nevanhu ndedzezvokwadi dzinodobva kuna Mwari dzinodova nechenjedzo yekudoti hope idzodzo dzikawana mududziri wehope unodzidudzira sedzazviri zvikabetsera vanhu izvezvo mukatarira zvimwe zvinhu zvizhinji zvinoitika zvine vanhu vakazvirota asi vanhu ivavo vazvirota vakashaya vadudziri nekuti hope hadzigoni kududzigwa nemunhu usina chipo chinobva kuna Mwari chekudzidudzira saka zvehope dzose dzimwe zhinji dzinorotewa nevanhu dzinobva kuna Mwari asi dzinoshaya vadudziri nebhaibheri rinodotidzidzisa izvozvo kuti pane vanhu vacharota hope dzinofanira kudzibetsere vanhu kana kuti dziwambuse vanhu asi purobhlemu yatinayo manje munyika ndeyekuti hatina vadudziri vanohwisisa zvehope kana kuti panguva yatinorota hope tinoshayiwa kuti tidzirondedzereiye mududziri chaiye chaiye saka ndoda kubetsera muteereri kuti hope dzinorotewa shuwa dzinobva kuna Mwari ende dzinodova nedudziro yadzo asi hadzisi dzose dzose saka kurota hope kuriko ende hope dziriko dzinobva kuna Mwari ndatenda zvikuru ndinonzi Pastor Mungu
ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tinokutendai nemashoko enyu vateereri ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichitarisa umwe zvemusoro wenyaya kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri pamusoro pezvechitendero tumirai maaudio enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tombotarisa zvabuda mune mimwe mitambo yenhabvu yechibuku Super Cup Highlanders 1, Bulawayo City 0, Cape United 1, Dynamos 1. Panewo mashoko ekuti mutambi weDynamos Patson Jaure ana kutamba chikamu chechipiri mushure mekudonha achibva afenda pange podzoka vatambi munhandare kechipiri. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Magweta enengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda anoti pane mukana wekuti nhengo idzi dzichaendesa mamwe makurukota kumatare kuti dziripwe mutauriri wedare reparamende vajacob mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nhengo dzeMDC alliance dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatendai biti dzodzoswa here sezviri kutaurwa nedare repamusoro Tabata suka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Iva inesu zwakare mangwana. Anokoneka ni mfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti. Mrare zwakanaka vatereri. Ndokusi ya imina, Gibbs Dube, munaudze isindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyala ku Studio 7 ngesonto mhlaka 6 kuNhlangula 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bathi kumele abantu balimuke igcwane le-COVID-19 okanye libimetheka ngamandla eZimbabwe.
Yaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Umfundisi olodumo ku-TB Joshua Kaseko, uNkosikazi Grace Mkanjwe uphanyeka emthethwandaba udaba lokuthi kumele agebhe amathambo kamoyi uRobert Mkabe. Abalizihlobo ezafela emgodini eWange Colliery bathi baphila nzima. Bayakhala abantu ngobugebengu emaphandleni.
Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Odokotela bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba baqaphele umkhuhlane we-COVID-19 okanye uzongene kuhlandla lesithathu elizweni ngesikhathi kulabanye abahlatshwa amajekiseni okuzivikela ekuthapheni igciwane le-coronavirus. Umevisi Kama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akulamuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Luthi abantu abangamachumi amabili lane 24 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,000 sebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 375,000 sebehlatshwe okwesibili. Lokhu kubikwa ngesikhathi odokotela besithi usungene kuhlandla lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Hospital, uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo.
Yaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho. Abantu ababanja coronavirus kathesi babhubha masinyane amalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Odokotela abaningi bathi kumele abantu balandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane leli. Okwamanje kubikwa ukuthi kusilela amatanka alomoya we-oxygen lamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo. Kodwa udokotela Mahomva utshele iphephandaba le-Herald ukuthi sebethethe amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana bawafaka endaweni ezilabantu abafuna ukuhlatshwa. Kakhulumanga ngokuswelakala kwamatanka alomoya we-oxygen onceda abalegciwane le-COVID-19 ukuba baphefumule kahle. Abantu abaningi bayawesaba kakhulu umkhuhlane lo njalo bathwele nzima eZimbabwe. Omunye wababhekane lenhlupho ezinengi ngunkosikazi Abigail Mumpambi wakoBulawayo.
Yes, sizwa kuthiwa ivaccine ayisekho, ayisatholakali lula. Sizwa kuthiwa sokulabanye amadokotela ama-private asebethengisa. So ungananzelela indaba nale corruption iyabe siqalisile. Mina nanzelela ukuthi government kufuze ithathe amanyathelo amasinya njalo ba-clear indaba bayiqondisise ukuthi kathi kona kuvele kuhamba njani endaweni ye-vaccine leyi. Abanye bayabe sebethe bahlatshwa kokuqala kufuze baphinde kuzagcina sokuyiphaniki kathesi. So mina nanzelela ukuthi i-government lomlando ukuthi ichasise le ndaba iqondisise le ndaba uchace ukuthi kathi kuvele khona kuhamba njani.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1605 sebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabafika inkulungwane ezingamachumi amane 39,168 asebahlolwa batholakala belomkhushane lo. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Unkosikazi Grace Mgabe usephanyeke emthethwandaba udaba lokuthi kumele kugejwe amathambo kamuyi uRobert Mgabe wangcwatshwa egumeni lomuzi wakhe ekutama ngomnyaka ka-2019. Unkosikazi Mgabe uthi akukho emthethweni okwenziwe yinduna uZwimba ngoba kalamandla okuphuma lezinqumo azenzayo, ngakho-ke ufisa ukuba kuhlolisiwe konke okwethulwa zinduna. Kasenelisanga ukuxoxa lenduna uZwimba ngodaba lolu ngoba bengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umprofita olodumo uTB Joshua kuthiwa akasekho. Umsakazi weCable News Network kumbe iCNN ubika uba uTB Joshua ubhubhe izolo kusihlwa esigodlweni sakhe lapho athandazela khona abantu abaningi abadabuka emazweni athiyeneyo abagoqela eleZimbabwe. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uTB Joshua khonale eNigeria. Sokule mnyaka phose engamachumi amahlanu wabhubha izisebenzi ezidlula amakhulu amane eWange Colliery okwaziwa ngokuthi yiKamandamba disaster ngesilungu. Lokhu kwenzakala mhla ka-6 kuNhlangula 1972 emgodini owaziwa ngokuthi number 2. Iziphathamandla zomgodi lo zabika ukuba kwadubuka i-methane gas lokunye okutshisayo okwabulala lezinye izisebenzi ezaziseduzane lomgodi lo. Ababhubha engozini le bangamakhulu amane lamachumi amabili lasikhombisa 427. Abafelwa izihlobo bathi sebehlupheke okweminyaka eminingi ngenxa yokuthi inkampani le kayizange ibancede ngendlela okwakungenza ukuba baziphilise. Omunye wabo unkosikazi Agnes Shaba ohlala eJambezi esabelweni seMathabeleni North. Umnyeni wakhe umnumzana Amos Sijara waphelela emgodini. Uhulumende khonapho walinika imali kusanda ukwenzakala. Kwakuyimalini? Ye, kusukela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje beliphila njani? Akusitshele gogo. Ye, singathi wena khona manje ufisa ukuthi uhulumende ngawo ukwenzelani? Singathi kathesi vele awuphili kahle.
Hayi.
Umnumzana Daniel Molokere omele iWange Central edalelesi Parliament uthi udaba lolu kumele luhlolisiswe.
Masikhumbula ilanga leli liqathe kangaka, sicela ukubana abakhokheli bekhampani yamalahle bengakhohlwa isihlobo zalaba abatshabalala kungozi le yenzakala ngo-1972. Kulekhe kule ndaba ezibahluphayo labo abafelwayo. Sikhuleka njalo ukuthini imizamo yonke yenziwe ukuthi kungabi le ngozi efana nayo naleyi.
Unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli senhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance uthi kuqakathekile ukuvikela abemba okutshiyeneyo.
Lanxa ingozi le yenzakala kudala, sinanzelela ukuthi lanamhlanje abantu abasebenza emgodini basahlukumezeka, imuli zabo zisahlukumezeka, abantu abahlezi lapho okutholakala izenjiwayo khona bayahlukumezeka. Sikhuluma nje kumnyaka ophelileyo kwamoshakala abantu, kwaswelakala abantu abadlula engathi likhulu kungozi zokudilika kwemgodi. Singakhangela ematshetsheni esigodini abantu abedlula abangu 6 badilikelwa ngumgodi.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zenkampani yeWange Colliery ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Kuhlelo esibambisana khona lenhlanganiso ye Habakuku Trust sesigabeni sebubi esabeleni seMatabeleland North. Bayakhala abantu ngobugebengu osubugcwele esigabeni lesi abathi kubangelwa ngabemba igolide lokunye. Ake sizwe ukuthi umnumzana Ephraim Ndlovu omunye wabakhokhela isigaba lesi uthini ngodaba lolu.
Ngukhomvina oka Ward 1 kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu. Lapha esenta isenta yethu ke okuselayithon ngenxa yegolide elilo elinjani elikhona kungakho ke kudingakala ukuthi ke mhlambe kube lebhesi ekhona eyamapolisa ukwenzela ukuthi kucontroleke ezilonge kungela kulengela bhesi ekhona kusho ukuthi ubudlwangudlwangu buza kuqhubeka busiba khona esigabeni. So ke I think i-support yamapolisa ingaba lusizo olukhulu kakhulu phakathi kwezakhamuzi zakithi.
UNdlovu usanda kukhuluma labantu emhlanganweni wezakhamizi ngodaba lolu.
Ezilonge singela bhesi esiyabe silayo la ama neighborhood wethu even if benganikezwa whatever training benganikezwe lokhu bazahamba bapambanise bengapambanisa bazabotshwa kwenza bangathatha umthetho bafake ezandleni zabo. So into efunakalayo yini? Yibhesi. Amapholisa abe khona esigabeni abe available. Kungabanjwa whosoever obanjiweyo agijinywa ahanjiswe emapholisa. Ipholisa liyabe likhona etrained personnel uyabe khona onguye oyabe komanda laba abanye abanjengathi. Then ngoba thina abafanana nathi singabamba umuntu siyayenelisa ukuthi zichaje bese siyabe sizondile. But lowana yena uyabe kwazi ukuthi but umuntu lokuthi siqale simdale simvalele ngaphi siyemchaya singale ngendlela yethu ngale discipline ngayo. Bari na siyabe sibulala khona la then umthetho usukulisa njani ususibona ibhesi ayibuye phakathi kwe sibe namapholisa ethu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ruben Ndlovu omunye obesemhlanganweni okube kuboniswana khona ngohlupho lobugebengu.
Sikhona umuntu uyasuka la imali yakayenyathi abuya phendulo siyakwenza ivolontari training yabantu and kube nzima imali kokuthi izakhamizi zozireyizi abantu imali zakhona abatrenanga bakhona sibe ababeezisifiso sokulokhuzi abatrenile ngabalutshwana engxenye abahlalela duze kwenyathi.
Unkosikazi Sithembekile Nkala laye ohlala esigabeni lesi ukuthi izigebengu zibathole senzima.
Laba bantu nxa befika bona khathesi nxa sithi indlu yakho le bafika batshayiswane lapha bahle bangene bafuna ufake ifoni esandleni xa unemota bakhuphe ibhatri lemota bathatha amakhiye and abanye babebelele omakhelwane babe bengezwa beqede lapho bangena emoteni zabo bahamba wena awulayo ifoni khathesi sezithethe zonke eyokuthi ucontact abantu ukuthi ubajethi sekwenzakaleni and vele kuya kuba nzima ukuthi kuthi uyangena ebhawuti iyapatrola ngaze bapatrole aluba vele wona amapholisa apatroli ezigabeni enembhobho ngoba ukuthi kuthi uyainebhawuti asoze bakukwanise lo.
Simalapha namhla kuhlelo lwethu lwendaba zemaphandleni esibambisana khona le nhlanganiso ye-Habakuku Trust. Abalandeli bebandla le-MDC abasanda kukhululwa entilongweni umnumzana Last Damai Mahengahama lo mnumzana Tungamirai Matsokere owakuthiwa babulala ipolisa u-inspector Petros Moteza eGlenview eHarare balakho ukuhlawulwa yilabo abababophayo. Idale le-Supreme Court lithe gabala macala. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo mnumzana Matshoba Nancube igqwetha elilulela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukuthi amajaha eMDC la amabili akhululiwe. Unfortunately anga bibone ijudgment yakhona yonke. Ngibone okulutshwana nxa kuyukuthi iSupreme Court ithi la abantu babevele bengelacala kusho ukuthi balelungelo lokuthi bademande babophise labo ababevele bebabophisile bona ukuthi bababhadale ama damages esingathi thina ngesilungu kuthiwa malicious prosecution. Kusho ukuthi lowo olomlandu ukuthi bathonisiswe bachuchiswe bona bevele kwakungela mlandu wokubachuchisa kufuze ukuthi abhadale inhlawulo yama damages for ukwenza lokho.
Umnumzana Majobana Ncube ligqweda elilwela amalungelo kaZulu sixoxe laye ekubulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi uzatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin iqiniso ngakwenza kwale Melika lamanye amazwe emhlanganweni azawenza mhlaka 16 Nhlangula eGeneva. Uzakwenza umhlangano lo besuka emhlanganweni we-G7 lowe-NATO. Inhlanganiso eziguqela e-European Union, i-United Nations lezinye zisola kakhulu ukuvinjwa kwenkundla yokuxhumana e-Twitter kwele Nigeria. Uhulumende uvimbe inkundla le esithi kulabantu bajojozela udlakela enkundleni le. Okwamanje sike sikhangele ezamasiko. Namhla sixoxa ngendlovukazi uLozi Gay. Liyamazi na uLozi Gay? Sixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe. Gobalanda kunjani?
Sithola njani dube labalaleli?
Sijonile sibili singazi wena. Lapho khona kuthini kolapho?
Hayi konke ukuhamba kahle emqando kuphela.
Emqando lo siyawazi sibili isikhathi sangkhona Gobalanda. So ke abantu babuza bathi uLozi Gay mbani. So ke amfuna ukuthi uphendule khona manje kodwa ke wena ongasenzela khona akuzibize phela izangelo zikamzilikazi uyazazi?
Hayi angiyoni imbongi ngathi ngisomlando kani angiyoni imbongi kule mbongi kulo somlando kule nyosi. So ziyahlukana lezi zinto.
Wena uyini manje? Ha, nangikhona.
Na ngisomlando hayi inyosi yenkosi hayi imbongi.
Ngisomlando kutshoni esapho sikhundla lesi.
Usomlando umuntu olandisa ngathi ngesilungu bathi history umlando wesizwe sakithi samaNdebele nguye umuntu obizwa kuthiwa ngusomlando loyo.
Akubatshela abantu akubatshele Gobalanda abantu ngizobakwazi phela ukuthi kuvele kumenjani isizwe sikamthokazi
bafisa ukwazi ngumama uLozi Gay.
Kubatshele
bemfisa nje ukuthi ngayenza ibende bemfisa ukuthi ngichaze kahle kabazini ngizachaza ngumama uLozi Gay umadlodlo. Umadlodlo ubeyindlovukazi yakomthwakazi eshadwe yinkosi uLobhengu lakho kodwa bebebaningi phela bengekho yethu sikhumbule ibe kulabo Mpoliyano naNjube labo umamkhwananzi umama wabo Nyamande omhlambi kanjalo. So kwabali sikhumbule kule mpi ka-1893 kusiya ku-1894 lapho kwanyamazela khona inkosi ku-22 December 1893 kusiya ku-1894 ngo-7 January. Ngamva kwalokho ke umama uLozi Gay umsebenzi wawenzayo waqoqa amakhosikazi enkosi loBhengula wonke wayakha umuzi okuthiwa kukonkosikazi kuEnyathi wathatha amadoda afana labomthana uKhumalo oChifu labomfulana Khumalo abayibo abazala isizukulwane sakomabhikwa namhla esiphethe
lupani
labosikhobokhobo bagadalwa umuzi othiwa kunkosikazi le nkomo imfuyo yonke yenkosi loBhengula. Yinto eyenzakalayo from 96 kwaba lomvukela wamahlaba ezulu wawuholwa ngumama uLozi Gay labonyamande abantwana benkosi uLobhengula imvukela lo wawubizwa kuthiwa yimpi yehlokela ibomvu. So leyo mpi yehlokela ibomvu ikhumbula ubulawayo wayesedilikile lapho phela ngoba wadilika ngo-1893 udilizwa abelungu. So lapho ehlokela ibomvu yayiholwa nguyumama uLozi Gay lapho ikokwazalwa khona igama namhlanje silibizwa kuthiwa kukomfazi utshaya indoda. Babemangala kakhulu lo mama besithi heyi lo mfazi lo utshaya indoda ngoba wayegamule indoda wele phansi ngehloka kuthiwa kuthiwa yimpi yehlokele bona.
So ke sibona ukuthi njengoba sebabuthelele kwampana amakhofisikazi wonke wasena uhamba njani? Akubatshela bani?
Sikhumbule ukuthi ilizwe yangithi lathunjwa ngabamhlophe kulo mama akanjube awesimbiza kuthiwa ngumpoliyane umandiweni wayezalwa ngale kubabukhayisa nguye ewathathwayo labantwana abagoqela ostojiwe ongubo yenja bonke labayana bayalahlelwa le Cape Town kuthiwa kungona bayafundiswa khona kanti-ke yikho lapho okukhayele khona ukuthi kumele kumile khona inkosi yingakho-ke lapho babona ukuthi okay kuze amandebele ngoba lokhu eyala ukuthi kuphondo so ngcono sithathe bona abantwana laba nxa bengala nkosi bavuseka lula yingakho namhlanje sikanje so abantwana bonke bathathwa basiwa le so ukukhothama kwamama ulozikeyi wawusudilikile umbuso wamandebele namhlanje yikho sihlakazekile sikanje so umuzilwana kufanele ukuthi abantu bekunanze ukuthi umuzilwana othiwa ukonkosikazi osenyathelwa uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi kubethiwa siyawuvuselela uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama ulozikeyi
hayi ke udaba lwethuluma lapha namhlanje besixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobala Ndamathe ingcwethi kwezamasiko esintu ake sizwe ezokholo lwesikristu silo ntu kabelinkomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamilinkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathaba ukuba lani ngiyathemba libe leviki enhle
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngizafuna sibale sikhangele uJohn chapter 6 iverse yolinga 26. UJesu wabaphendula wathi, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, liyangidinga kungesikho ukuthi labona izibonakaliso, kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha. Lingasebenzeli ukudla okuphelayo, kodwa ukudla okuhlala kuze kube impilo enaphakade." Zalinika khona indodana yomuntu ngoba yena uNkulunkulu yise emphawulile basebesithi kuye sizakwenzani ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu uJesu waphendula wathi kubo lo ngumsebenzi kaNkulunkulu ukuze likhole kulo yena amthumileyo sihlangana lapha noJesu eqeda ukwenza isimangaliso esinye sasitshengisela ukuthi vele yena ungumesaya njalo ke uvela kuNkulunkulu wayeqeda ukuthatha ke izinkwa ezazintuthwana ezazithwele lijaha ezinye lalizithwalele izinkwa ukuba lidle lapho lilalela uJesu wathatha ke leso sinkwa uJesu wabonga kubaba wasihlephuna sasuka saba isinkwa esiningi saqalisa ukukhula saba siningi sadliwa ngamacuku langamacuku abantu abaningi siyananzelela ukuthi abantu bathe sebethole lokho kudla baqalisa ke ukulandelela uJesu lapho echasisa ukuthi alinilandeleli ngenxa yokuthi limbone ngisenza izimangaliso zokuvusa abantu kwabafileyo kumbe ukuphilisa laba abayizigoga kodwa linilandelela ngoba lifuna ukudla okuya esifisweni baningi abantu abalandelela uNkulunkulu ngenxa yokuthi abafuni impilo enaphakade kumbe abafuni kumkhonza kodwa bamlandelela uNkulunkulu befuna izinto eziphelayo izinto zakhonapha emhlabeni abantu abaningi bakhangwa imali kumbe bakhangwe izinto ezibonakalisa ukuthi uyabe phila impilo enhle lapha emhlabeni kungayisithi ukuthi khona kuyisono kumbe kubi ukuba nezinto lapha emhlabeni ngoba uNkulunkulu uthi ngizalipha ye phezu kombuso ngizalinika la impilo ephuphumayo khonapha futhi lisaphila emhlabeni kodwa udubo lusuka lube khona nxa injongo yomuntu kumbe yonke into umuntu ayiphilelayo isiyukuthi ufuna ukubuthelela inotho eyalapha emhlabeni ngoba uJesu uyasixwayisa ukuba inotho yalapha emhlabeni asoze sihambe nayo ezulwini sizokuyithiya lapha iyabola iyadliwa ngumuhlwa kodwa ke nxa sisebenzela izinto ezingapheliyo ezisezulwini aziboli azidliwa ngumuhlwa sibona uJesu ukhuluma ngabantu abadinga izinto zalapha engathi isinkwa salapha emhlabeni
emhlabeni. Isinkwa salapha emhlabeni siyabola. Le notho yalapha emhlabeni la injalo. Nxa into oyidingayo kuyinotho kuphela, ungadingi uNkulunkulu, kuyabola njalo kuyaphelela la. Bakhona abanye abantu abafuna uNkulunkulu ngoba bemfunela ukuthi abenzele olunye ulutho. Yibo laba bantu abalandelela izimanga okokuthi bengeza ukuthi kulomuntu ngapho sekhona oyenza izimanga ezinje, bagijima bekhonakale. Bengizothosa kulomunye ngapha futhi osevukile, bagijima bekhonakale. Ngenxa yokuthi abalandaba abadingi uNkulunkulu, badinga izimanga kuphela.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba egama likaJesu kubo bonke labade belalele. Ngiyathandaza ukungena enhliziyweni zabo ube yinkosi nomsindisi, ubaguqule impilo zabo, baqinise ubasindise ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya sinomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkungo.
Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Yebo, mthakazi omuhle zimpapa omuhleli ngali jona njani izulu kandaba. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla, sikhangela ukuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi imingcele yakwele Zimbabwe ivaliwe ngci njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ukukhanya ngani kuphambanisa indlela baqhuba ngayo ibhizimusi. Kuhlelo silo Atmos Banda oza tshela okuningi. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
I'm fine, thank you so much.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo. Namhla sikhangela ukuthi liphila njani elizweni. Siyezwa eningi laba kumsebenzi wezandla bekhala besithi ibhizimusi liphansi kakhulu. Cha, sicela abalaleli okuningi.
Yes, ayithi business liphansi, business liphansi. Into leyi ngathi maybe chase ngithi kube kabili kumbeni kube kathathu into leyo. Laphana thina saba le-lockdown eyayi-total lockdown ekasa umnyaka uqalisa ngoJanuwari. Yasithova. Then sithe siphakathi kwe-lockdown leyana ingakapheli kwaba le ndaba yokuvula kwezikolo. Izikolo sezivuliwe zathatha imali ebantwini ngoba thina angathi ama-customers ethu ngabantu abantu bona laba abaphilayo elizweni leli. So bathathela imali ngabasikusiza ama-uniformu, into eziningi ezazifunakala ukuthi abantu ngabekuye besikolo. I-disposable income leyana imali yokuthi umuntu akwanise ukuyisebenzisa. Hhayi, abantu bale mali elifani bayebhizinisile elikhaya.
Siyezwa abanye becela uhulumeni ukuthi alisize ngama stimulus packages njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Ukubona njani lokho?
Mina bengingathi ukuthi uhulumeni ancedise informal sector.
Hayi, wathi ngokubamba umlomo khonapha atmo isikhathi sesedleyo kumangoyi. Sigqiba ingxoxo ukuthi sicela abalaleli ukuthi uhulumeni engalisiza njani.
Ngokuthi maybe city by city or province by province kube transparent, abantu bekwanisa ukuthi be-apply la mafani bewathole. I-process yangkhona i-transparent, ingela ukuthi umuntu usupporta liphi bandla ngaba ngenze politics, umuntu ulesima kanjani kwi-society. Kodwa kube ngokunceda abantu ngoba abantu bonke baphakathi kwanala mabhizinisi la employment akula, abantu vele baziphilisa ngakhona ukuthi imisebenzi ezandla. Sangathi amafanzi abe available, kungabi lobandlululo, kungabi lokukhangela ukuthi lo ngubani uvela ngaphi, kodwa abantu bancede ekwanisa ukuzifika.
Hayi, siyabonga Admo Sibanda ngokungena kuhlelo. Isikhathi yisesesihliwe kumango, yisesifikile emaphethelweni ohlelo. Lukanda basithanda ukubonga uAtmos Vanda osakhulayo okumsebenzi wezandla ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje, lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lweLife Talk The Connection ngolwesibili 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni weStudio 7 nakukhasi lethu leFacebook leVOA Ndebele. Olevalisayo ngenjabulo igama nguMaigobe wathi ngitshaye phansi Lukandaba Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga Mike Hobe. Siliqhubela lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa ungithi Stube.